isu seboka rimwerino mirira varairidzi veprofessional educators in of Zimbabwe dano ratova nehurumende tarinzwa tariziva takagarawo pasi tikabhuya nevamwe mainyenzi ari muZimbabwe kuti tinzwe kuti tingaita muonera pamwe panyaya iyi chatango chema ndichongoti tinongonzwa employer angoanaunsa kuti taita zvakati asina kana waambokonza uta asina kana waambotaura naye wongotora danho rinoafekta maticha rinoafekta vana rinoafekta vabereki ndaona sekunge employer aita humbimbindoga wokungoita zvinhu zvake ari ega chinenge chakanaka kukonsulta vamwe kugara pasi kukurukura kurodzana pfungwa toona chazvikanakira nechazvikaipira kuti tingadini so isu sepeus hatizokufara nedanho ratova naemployer wedu rokungoti endai kubasa maticha egrade 7 endai kubasa endai kuchikoro vana vegrade 7 tisina kumbogara pasi kuti tikurukure so tiri kuinyuta
zvinhu zvitsva here izvi zvatingati zvakushamisai kana zvauya musingazive vamakanya iri
aiwa kuva zvitsva kana kusava zvitsva vajonga asi tinoda kungotarisa mawira azvaita nezvazvingakonzera kuvana ehe zvingangooneka sezvakanaka mukutaura kuti vana vakuda kudzidziswa zveupenyu hwamangwana vana vegrade 7 zvinonzwika kwazvo semashoko akanaka asi kavajonga chiko chingadzidziswa mwana wegrade 7 cheuraramo hwamangwana chiri kushayikwa nemwana apedza degree chiri kushayikwa nemwana abva kutertiary college chiri kushayikwa nemwana abva kuvocational teachers college zvingazodzidziswa mwana wegrade 7 zvingabudirira ndezvipi kungori kutaura kwaemployer kuda kungoedza kubata vabereki kumeso bati chokwandi chekuti ehe ugaro hwevana hwakanaka asi kune vana vanokurira vegrade 7 vasina ugaro hwakanaka vasina mabasa
matanho apa hamuchatora sesangano muchapikisa here danho iri
isu sesangano revarairidzi reprofessional educators in of Zimbabwe tanyorera magwaro kunana sachigaro wedu vemaprovince kuti vangonzwawo kuzasi kuva membership yedu kuti vanofungei asi mashoko atatambira izvozvi kumaprovince maviri kana matatu atumira mashoko vadzidzisa vari kunyunyuta kwazvo zvekare kudzidzisa vanonyunyuta vachiti zvingadzidziswana zvii zvingangomukira panzira zvavasingagone kutaurirwa dai maemployer ataura nyaya yekupa vadzidzisi bhonasi yavo achitovatenda basa ravakashanda because vakashanda zvakaomarara kwazvo vaine uhoru ushoma so zvokuti vadzidzisi vari kufara aiwa tinganyepa so danho ratinongotora isu kumbonzwa kuti ivo vatinotungamirira vanoti kudini vanotigaidha vachiti toti so that patinosangana naemployer tinge tane mazwi ari kubva pasi so sepeus tichiri kubvunza membership yedu nokuongorora nedanho iri kuti zvingave nepundutso kuvana here nekuvadzidzisi kana kuti kunongori kuda kupanicha vana zvikuru nevadzidzisi kuti vangoramba vari pabasa nguva yose